Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 15 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa michina yechizvino zvine biometric voter registration chokonzera mutauro munyika.
Munhu asina tsitsi nekutambudzika kwatiri kuitika muno munyika. Vanhu vari kushupika, vanhu havana chekudya, vanhu vari kurara makiyu mabhengi. Saka zvinhu zvinonyadzisa kutakura nemuzukuru kuenda kuAmerica. Iyo hurumende yeAmerica tinotoshamisika nekukashika manza kuti dai isina kuburitsa mavhiza ekuti vaende kuAmerica ikoko.
Rwendo rwemutungamiri wenyika kumusangano weUnited Nations General Assembly rorwadza vakawanda munyika. Dynamos yosangana neCapes United mumutambo uri kutarisiwa newakawanda nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe wesangano rinotungamira nyaya dzesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Amai Rita Makarau, vanoti vanhu vachatanga kunyoresa kuvhota kuti vave pagwaro idzva rinoshandisa michina yechizvino zvino kana kuti biometric voter register nemusi wemuvhuro. Asi musi uyu dare repamusoro reHigh Court rinenge richizeyawo nyaya yekuti zviri kuitwa neZEC zviri pamutemo here kana kuti kwete. Bato rinopikisa reMDCT rakaendesa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mutevedzeri wavo vanove zvakare gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa uye ZEC kumatare edzimhosva richiti zvavari kuita munyaya dzesarudzo kusanganisira nyaya yekutanga kunyoresa vavhoti hazvisi pamutemo. Mamwe masangano akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI aburitsawo mashoko kuvatori venhau nhasi achikurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Sangano iri rati nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu munguva yesarudzo kusanganisira kuvaita kafira mberi nekuvatyisidzira dzinofanira kumiswa. Mubatanidzwa wemasangano akawanda akazvimirira munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition waburitsawo mashoko kuvatori venhau uchiti hausi kufara nezviri kuitwa neZEC, iyo unoti haisi kunyatsoshandawo nemasangano akazvimirira oga muzvirongwa zvayo. Sangano iri ratiwo nenyaya yekushaya dzidziso yakakwana yezvekunyoresa kuvhota, sarudzo idzi dzichangoita sedzimwe dzakaitwa kare dzisina kutambirwa nemapata anopikisa. Mashoko aya anotsinirwawo nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora, ava vanoti nemasikati emusi wemuvhuro dare rinenge richizeya kuti zviri kuitwa neZEC zviri pamutemo here kana kuti kwete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tikadaidzwa neHigh Court nhasi tikaudzwa kuti nyaya iyi yakupinda musi wa18 unova musi wemande nenguva dza2 o'clock ichinzwika naJustice Foroma weHigh Court. Tikuzviona here kuti vari kuda kunonoka kuti vagure nyaya iyi, asi isu hatinetetete, takamirira musi wemande iwoyo. Musi wemande ndohwanzi ndio unofanira kutanga chimwe chireeshen chawanga vachitaura chenhema ichi, asi kune zvizhinji zvataona zvatabata iko zvino ndezvekuti vanhu veZEC ivava vari kushandisa maboda gezi kana kuti mayouth officer kuva vanhu vakodzidzira meshini yemabiometric kuti vagovhotesa vanhu. Tinopokana nazvo, tinorambirana nazvo izvozvo, nokuti mayouth officers vanhu vebato 1. Saka isu tinoda macivil servants asina bato raakarerekera chipo. Tikuda vanhu vari neutral, tikuda vanhu vasingapindidzi kodzero dzevanhu.
Saka mataura here nezeki nezvechichemo ichi?
Hongu, ndatonyora tsamba kutaura kwandiri kuita iko zvino, ndaenda kuzeki kuti isu tiri kunyunyuta, tiri kubvumirana nenyaya yekuti vashandise ma youth officers. Dambudziko rema youth officers riko kuzvishavane. Pari zvino kune ma youth officers ari kutrainwa muzvishavane anenge anotozikana nevanhu zvishavane ngezi nemutauni muya vari kushandisa ma youth officers. Saka tatopiwa information iyoyo uyezve tiri kuri processa information iyo.
Ko kutanga kunyoresa kwemvuro uko muri kuti kudiwo kuvatsigiri venyu?
Chokutanga ndechekuti pakauya vanhu vanenge vachiregister vanhu. Vanhu vedu ngavaende kunoregister kuvhota. Unoenda nechitupa chako netsamba inoratidza kuti unogara kupi. Tsamba iyoyo inogona kunge iri tsamba yasabhuku kana kuti tsamba yakansela kana tsamba yaunonyora iwe pachako yodhindwa na Commissioner of Oaths. Saka unoenda netsamba iyoyo kana ipo pazeki pacho woti ndine tsamba yangu ino affidavit wofira tsamba yefomu iroro rodhindwa woregister kuvhota.
Munyori mkuru weMDC TV Douglas Mwonzora vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vanoti hapana chakaipa nekusarudzwa kwekomiti yebato rezanupf ichatungamira mukutsvagira bato iri rutsigiro pamberi pesarudzo sezvo izvi zvagara zvichiitwa mubato iri makoro ose anenge nyika yatarisana nesarudzo. Svondo rapera, mutungamiri wezanupf vaRobert Mugabe vanonzi vakadoma vakuru vebato ravo vashanu vanoti mudzimai vavo amai Grace Mugabe, murongi wemisangano yezvematongerwo enyika vaSylvia Kasukwere, murongi wemabasa vaIgnatius Chombo, munyori muboka revechidiki vakudzai Chipanga pamwe nemunyori anoona nezvemutemo vaPatrick Chinamasa kuti vatungamire gadziriro resarudzo pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushoropodza danho iri vachiti nhengo idzi pamwe nenhengo dzemakomiti maduku ari pasi peii hombe dzakanyanya kurerekera kuchikwata cheG40 icho chinonzi chiri kupikisana nechinonzi cheLacoste. Dr. Ruhanya vanotiwo kunetsana kuri kuitika mubato rinopikisa reMDCT hakufanirwe kuonekwawo sekukundikana kwebato iri kugadzirira sarudzo sezvo mubatanidzwa wakapindwa nebato reMDC weMDC Alliance uri kushanda zvakasimba kugadzirirawo kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. MDCT mune kunetsana pakati pemutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai nemumwe wevatevedzeri vavo muzvare Tokozani Kupe nevamwe avo vari kupokana nedanho rekuumba mubatanidzwa uyu. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Ruhanya pamusoro penyaya iyi.
Vanhu ngavasanyanya kutarira nyaya dzesaternalism asi vatarire nhoroondo yekuti zvani painoita maelection. Vanhu vanokomboza vati vanenge vari muelection committee yavo ndevati. Mune mutungamiri wevechidiki, mune mutungamiri wevakadzi, mune mukuru wemabasa kushandiswa kwemabasa muzani, secretary for administration, mune political committee. Saka vanhu vese vaiswa mukomiti ndo vanofanira kunge vari mukomiti yekurwana maelection. Asi isisi chatinoziva komiti iyo yeCivilian nana mai Mugabe nana vakasikwere haisiyo inorana maelection anoita kuti zvani maihwine. Komiti inorana maelection anoita kuti zvani hwine is a securocrat komiti. Komiti ine mauto, ine komiti ine vanhu vakaretire muarmy, ikomiti ine vasori, ikomiti ine mabhurokrat, vanhu vanoshanda muhurumende angava mapemanent secretary nevamwana. Yamusingaudzwi, musingamunomanyi zipepa, inototsvagwa nemi vanoongorora zvenhau kuti muione. Saka komiti iyeyo paichabuda ende ichabuda dzaisiri dzakamira sei. Iyo komiti yabudiswa ndiyo chaiyo komiti inofanira kunge ichirwana sarudzo dzemuzanu kubvira nokubvira.
Asika Dr. Ruhanya, kune vamwe vari kuti komiti iyoyi vazhinji vakarerekera kuchikwata chinonzi G40 chiri kunetsana nechinonzi Lacoste muzanu PF.
Komiti haisi kurwana maelections internal emuzanu yekuti vanoda kusarudzana muzano, iri kurwana maelection enyika. Vanhu vese vari muzano ngava kuLacoste, ungava kuG40, ngava kupi kana zvimazita zvinopiwa vanhu vomuzano. Komiti inosevha munhu wese, inosevha mutsangano wezano. haisezi maindividuals. Teita zosika pa kutia kunde mpoza makandidati ikitora wano mmapata ndope tiba zuhipo mela mbosa. Asema mila ya kaita zizra, tiba hipo mela mbosa nukuti mapato elta anu anuradana election. Kana haru mafaki ya nuwezeze mafaki ya azwa na wana shiki kwa wakaku wani 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 kuti warane ndi mapata wanda anurana ki maelection ya mtani kubira na kubira.
Totari sao mapisha pisha hari kuitika mbato rino pikisare MDC inotungamirwa na mamoge mchangirai. Munoona here vaine kurongeka kwa muri kuona kuri kuitwa muzano PF senzira yekugadzirira sarudzo?
Aiwa, dambudziko rine vanhu vemudzidzi ndekuti vanhu vanoona zvinhu padikidiki vamwe vacho. Vanoda zvinzvimbo kuti ndende anda pakati, ndende atora vanhu vakati vasingaoni the bigger picture. Asi tinoona sekuti bato ravo rinonzi vemudzidzi alliance rinana vaprofesa vosimenguve, rinana vabiti nevamwe vese vane zvavari kuita. Vane makomiti ava vari kuseta ari kurwana sarudzo. Saka ndinoona sekuti mualliance yavo yeinonzi MDC vane basa guru ravari kuita. Vakati voita musangano wetinonzi vati wakati wakukadoma. Musangano iyoyo ndokuteta kuti anenge achirwana maelections ndiani, anenge achiita zvestrategy ndiani, anenge achiita zvekubudiswa kumaseko ndiani, anenge achiita zvemobilization ndiani. Vari kubatana asi vane matambudziko. Sematambudziko anongova nezano, hapana bato risina matambudziko.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Paisai Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru webazi reZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company mudunhu reMashonaland West vatichaona chikuvira. Vanoti vakuru vezvematongerwo enyika vari mumapurazi nevamwe vari kushandisa magetsi mumapurazi avo havasi kubhadhara magetsi danho ravanoti rave kukonzera kushayikwa kwemagetsi munyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wakokerwa neConsumer Council of Zimbabwe, CCZ, vachikuvira vati vane dambudziko guru zvikuru mumapurazi rekusabhadharwa kwemagetsi uye kubatidzwa kwemagetsi zvisiri pamutemo. Vachikuvira vati izvi zviri kuitwa kazhinji nevakuru vezvematongerwo enyika.
Tinombozama kuti titaure nemastakeholders, asi sometimes zvinobvisira zvapindawo politics kuti mutoro hapa tiri ndiwe kuti tive nemhando dzekupa vanhu magetsi zvakachipa zviri afode zvinokwanisika papurasi. Ndo dambudziko rainjiniya wemuzesa navo.
Vachitaura pamusangano wanhasi uyo watanga, vanhu vakatsamwa nekuda kwekusagutsikana nemashandiro evashandi vezedtc. Mumwe mugari wemuchinoi, amai tinoida Ishe Gwanzura, vati pane huori hunoitika mubazi iri munyaya dzekuisirwa magetsi sezvo vekumashure vanotanga kuisirwa magetsi kutangira vemberi.
Hapana chikunyanyonidwa pamapozi aripo zvese zviripo. Ndonzi bhadhara mari kudiwa $95 yekuti vavi vauye vesesa. Ndinotora nguva yakareba, gore rinopera ndingori pawaiting list. Woenda unobvunza kuzesa waiting. Wozoona mumwe munhu, mumwe munhu aisa magetsi nhasi, aida kunorejesa nhasi mangwana nemagetsi. Hakutonocherwa mapozi, ini tovangoitirwa chitambo chete kuti magetsi aende kuboiska. Ipapa munozvifambisa sei vezesa? Ipapo vezesa gadzirisa ikati iri kuwanda kuvanhu vemapoko vanotsa magetsi. Uori uriko.
Amai Gwanzura vati midziyo nedzimba zviri kutsva nekuda kwekuenda nekudzoka kwemagetsi zvisina tsarukano.
Kuona vezesa vachiuya nguva iyoyo tokozonzwa kuti kwatsva, tikada kuona vakatsvirwa vazhinji. Munomutaoni makatombotsva, kuwhite city kwatogara kwakatsva pamba. Asi vezesa vacho hativaoni, vekanzi kuti vavezodzima moto hativaoni. Saka hatizivi kuti vezesa hamuna dzimwe nzira here dzamunokwanisa kushandisa kuti kana panhu pachinge patsva muite fast kusvika panhu pepatsva mukwanise kubatsira vanhu vanenge vari.
Sachigaro weCCZ Muzvari Rosemary Siya Chitema vakurudzira vanhu kuti vazive kuti kana vachida kukwidza nyaya yavo pavanenge vasina kugutsikana vanozvifambisa sei.
Ukaenda uchiziva kutizvo complaint yangu ndeii yakabvira pakati apa ikasvika apo uchikwanisa kunyatsorondedzera kana kutizvo ndakamboona nhingi nekuti paipai vanhu unonzi wakambotaura nani. Onzi hameno wandakambotaura naye hauchazivi kutizvo kwawataura naye siya wabvunza zita. Saka ukaziva kukomplaina uri kuzvipa tingati chi ma ama yakanyasokwana kuti ukwanise uchinomira.
Muzvarisi achitema vati musangano wanhasi ndeemimwe yemisangano yavari kuita kuti vanhu vasangane nevanovapa zvinhu zvavanobhadhara mari kana kuti maservices.
Takaona zvakanaka kuti tiite inonzi create a platform inopa nzvimbo yekutizvo maservice providers nevatengi vange vachisangana kuitira kuti pave nekunzwanana kwakawanda, nekuti pakunzwanana paya ndo zvinoita kutizvo maservices ange achifamba zvakanaka.
Muzvarisi achitema vati tarisiro yavo iri pabhiridzva reConsumer Protection Act kuti ripasiswe muparamende sezvo riine simba rekuchengetedza kodzero dzevatengi zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende yeTogo yatanga hurukure yekuita kuti mutemo unotara makore angaitwa nemutungamiri wenyika muchireme mazuva mazhinji, vanhu vachiratidzira vachida kuti mutemo uvandudzwe uye vachida kuti mutungamiri wenyika nemhuri yake vabve pachigaro. Pari zvino mhuri yavanasibe yatonga nyika yeTogo kwemakore makumi mashanu. Vanhu vanopfuura gumi nevasere vakuwadzwa vazhinji vachipiswa zvichitevera kuputika kwaitika muchitima chinotakura vanhu muLondon nhasi mangwanani. Mapurisa ari pakati pekuongorora, asi ari kuti izvi zvakonzerwa neavo vanopfurikidza mwero. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kusimuka mangwana vachienda kuNew York kuAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly, uko vari kutarisirwa kutaura svondo rinouya. Asi rwendo rwavaMugabe urwu ruri kukonzera mutauro munyika, vanhu vakawanda vachiti vaMugabe vari kushandisa mari yehurumende zvisina musoro panguva iyo nyika iri kutatarika. Vanoziva zviri kuitika vanoti rwendo urwo rutyadya mari inodarika mamiriyoni gumi emadhora. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva zviri kuitika vanoti vaMugabe vari kuenda kuNew York nevanhu vanodarika makuma nomwe, avo vanosanganisira mudzimai wavo amai Grace Mugabe, vana vavo amai Bona Chikore, Chatunga Bellarmine, Russell Gorerasa, mukuwasha wavo Simba Chikore, pamwe nemakurukota nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Mamwe makurukota nevamwe vakuru muhurumende vanonzi vatove muNew York kuitira kuti vazotambira vaMugabe pavanosvika panhandare muguta iri nemusi wesvondo. Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vatsanangura vaMugabe semunhu ane humbimbi ndoga uye anoda kuguta iye nemhuri yake nyika yose ichiyaura nenhamo, mumwe anorwira kodzero dzevanhu uye ari mumwe wechidiki. Muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vateri mutsvanga vati vaMugabe vava kuita nyika sekambani yavo. Vatiwo vana vavaMugabe vaifanirwa kunyimwa magwaro ekupinda muAmerica nekuti havasi kunoita basa rehurumende.
Munhu asina tsitsi nekutambudzika kwatiri kuitika muno munyika, vanhu vari kushupika, vanhu havana chekudya, vanhu vari kurarama kiu mabhengi. Saka zvinhu zvinonyadzisa kutakura nemuzukuru kuenda kuAmerica. Iyo hurumende yeAmerica tinotoshamisika nekukashamadza kuti dai isina kuburitsa mavhiza ekuti vaende kuAmerica ikoko.
Munyori mukuru musangano runomira vadzidzi muzvikoro zvepamusoro vamakomborera haruzivishe vanoti mari iri kutambiswa navaMugabe yaikwanisa kubatsira vadzidzi vakawanda nemari yedzidzo pamwe nekutenga mishonga yemuzvipatara.
Saka zvokuti vaMugabe zvinoratidza kuti havasisinei nesu, havachafanga kunge vari mutungamiriri wenyika inoi. Mutungamiriri wemhuri yavo nokuda kunga ari mutungamiriri wenyika inoi, vangadei vasina kuno kuwesta mamiriyoni gumi wavo vari kuenda navo kuNew York vachizama kuita zvimwe zvinhu zvokuti tiwanikuti vachisponsa education, vachisponsa maindastry kuti vasumuke, vachisponsa kuti mabhengi awane mari.
Mumwe mugari wemuHarare vaEdgar Gweshe vanotiwo kuita kwavaMugabe kunozvidza nyika uye kunoburitsa makaro ane mhuri yavo panguva iyo nyika yese iri kuchema.
pachashandiswa mari yakawanda zvisingaiti nokwanisa kuti inge ichiita zvimwe zvinhu nekuti mungada kutarisa kuti titarise chaizvo kuti chatunga chaanonoita kumusangano weUnited Nations hapana chaizvo chatingati anofambira ikoko saka yakutonge nyika iri kutongwa zvemumba zvaitaurwa zviya kunzi nyika yakutongerwa mubedroom I think ndozvatakuona
Mutauriri wemultiracial Christian Democrats vaSebastian Mupfumbi vanoti vatungamirira vafanira kuita zvinhu zvakadai zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi
tichizvitarisa pachikristu zvinhu zvisina kururama nokuti nyika pari zvino yakaomerwa tinofanira kunge tiri kutosungirira tushoma twatinatwo kuti zvinhu zvedu zvifambe Asi dai zvichinzi wanga wari kuenda kuholiday zvavo wari palive waikwanisa kuenda nemhuri yavo asi kutakura mhuri tichienda nayo kuofficial duty zvinhu zvisina kururama baizvozvo
vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vatiwo vashamiswa nekuita kwavamugabe vachitiwo bhanga guru rinofanira kutsanangura kuti mari yakawanda kudai yakabvepi iyo nyika isina mari
zira yakachenjera yekushandisa tingangoti mari dzemataxpayer zvakakosha kuti izive kuti nyika iri kutambudzika nemari iyi mari ichange ichishanda maus dollars uye handifungi kuti chero kuri kunzi dai anga achinzi ndo mabenefits ndo amwa avanofanira kunge vachiwana nekuti dzimari dziri kutoshayikawo nenyika taenda kuda kutozoziziva kuti imari yakabva kupi uye reserve bank yakawana sei mari yakadaro pamwe ndo vanenge vachituma vanhu kunotenga mari kumusika mutema
mashoko aya atsinirwa navamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vatiwo nemamiriro akaita zvinhu vamugabe vaifanira kuenda nevanhu vashomanana senzira yekuchengetedza mari
vanhu vari kufunga here nemanyaya mararamiro ari kuita vanhu muzimbabwe kaunti vanhu vaakungoteerawo raramo yavo ivo hama dzavo nanatezvara nevazukuru vavo vava vari kutakurana vachiita ndege dzenyika dzotakurwa kuti dziite zvinhu mataxi ana mushika-shika wokuenda kuopfuma vachitsvaga mari dzekunzoko vachisenzesa mari yemutero yedemo zvinotonyadzisa
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko vachris mushowe kuti tinzwe kuti sei vamugabe vari kuita izvi vazhinji vati zviri pachena kuti mhuri yavamugabe inenge ichitenga zvinonaka nekudya mari yevanhu vezimbabwe apo ivo vanenge vari kumusangano weun musangano wepagore weunga unoitwa gore rega rega muna gunyana uye vamugabe nevamwe vavo vakatemerwa zvirango neamerica vanobvumidzwa kuenda musangano uyu asi havabvumirwi kubuda munew york sezvo vachibvumidzwa chete kunge vari munharaunda isingapfuure makiromita makumi mana ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chifera
Hurumende yeUnited States yawedzera mari inopiwa ani zvake ane ruzivo rwekungawanikwa vakuru vakuru vemapoka anopfuuridza mwero. Boko Haram iri kudhura zvivakwa zvehurumende, mahofisi nedzimwe nzvimbo kumaodzanyemba kweNigeria zvichikonzera kurwisanisa vanhu vezvitendero zvakasiyana. Abubakar Shekau, mutungamiri weBoko Haram, boka rinopfuuridza mwero, riri kuda kubvisa hurumende yeNigeria nemasimba kuti pagopinda hurumende yechiMuslim. Kudyidzana kweboka iri nemamwe mabuka anopfuuridza mwero akaita seAl-Qaeda neAl-Shabab kwasimbisa boka iri mukurwisana nehurumende yeNigeria. Shekau, uyo aimbove mutevedzeri wemutungamiri weboka iri, akatora ukuru hweBoko Haram muna chikunguru 2010. Shekau murefu, mute uye mutema akazvarwa mudunhu reNigeria rinonzi Yobe pakati pa 1965 na 1975. Chirongwa cheRewards for Justice chiri kupa mubayiro wemamiriyoni masere kuna ani zvake angavaudza pavangawana Abubakar Shekau uye vachaita zvese izvi muchinyararire. Kana paine anoziva kuna Shekau ngaaudze embassy yeAmerica iri padhuze navo kana kutumira tsambambozha kuinfo@rewardsforjustice.com net. Ichi chiziviso chinobva kuhurumende yeUnited States chamaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yashika nguva yekuti tichimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye westudio 7 achitiudza zviri kuitika pa Facebook.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei nasi tangatiri kutarisa kushushikana kurukuita vanhu vakawanda munyika vachinyunyuta nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kutakura gurususu revanhu kusanganisira mhuri yavo vachienda kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa muNew York kuAmerica svondo rinouya.
Ndinonzi Lilian ndiri kuSouth Africa. Inyaya yekuti president vanoenda nevanhu vakawanda vachinoshandisa mari yakawanda kudaro munyika zvinhu zvakadai sikuwandaone siri chinhu chitakanaka uye chine chimiro especially somewhere tiri kudiaspora tiri kuno kudiaspora kune zvinhu kuti tiri kuda kugara kuno kudiaspora but inhau yekuti zvinhu hazvina kumira mushe kuZimbabwe vanofanira kuti vashandise mari iyoyo kuita zvinhu zvine musoro kana mukatarisa maroads kuZimbabwe maaccident hobo ari kuitika kuZimbabwe vanogona kutora mari iyoyo vakagadzisa maroads
mukoma temba ndinogara kupeter maritzburg south africa inyaya iyi haisiri nyaya yakanaka kuti president vaite zvinhu zvakaita saizvozvo because nyika ine matambudziko akawanda mishonga chii muchipatara urombo hwenyika vana maschool fees haasi kunyatsokubatira zvokuti iko kukwidza kwauri kuita vanhu vakawanda vachienda kwasiriraiti vana rero inofanirwa kubatsira vamwe vanhu
tinenge tine mumwe wemuno muamerica mukoma promise sande vachange vari kukuratidzira kuri kuitwa iko kuNew York regai timbotaura navo tinzwe
urongwa huripo ndehwekuti zvizvarwa zvezimbabwe hatisi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika yedu tiri kuratidzira izvo chekutanga kugadzirisai nyika yedu tiri kudawo kuti munyika medu muve nerule of law tiri kuda kuti mahuman rights situations aimprove vanhu vedu vakazvanyirirwa vari kumbunyikidzwa
kana musati mafarira facebook page yedu yevoa shona endai pafacebook motsvaga pakanzi voa shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo chikwata chedynamos chawana mukana wekuenda pamusoro pemakundano ecastle lager premier soccer league kekutanga kubvira makundanoyo emwaka uno atanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chiri kuda kungorova Cape United chete mumutambo unodaidzwa kunzi Harare Derby murufaro stadium nesvondo kuti chiende panhongonya pemakundano aya nepoint imwe chete vachisvetuka Chicken Inn neFC Platinum idzo dzine mapoints makumi mashanu nerimwe chete. Pari zvino Dynamos ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe zvekuti ikaita mangange inoramba iri pachinhano chechitatu chairi pasi pemagamecocks nekugona kunenge kudada nepoint imwe chete. Magamecocks nogona kunenge kudada havana mitambo svondo rino sezvo vePremier Soccer League vari kupa nguva ino kuzvikwata zvine mitambo yeleague yakasaririra neizvo zviri kutamba mitambo yepasi-pasi muchibuku Super Cup. Pakapedzisira kusangana Dimbare nemaGreen Machine masvondo matatu apfuura makepekepe akazvambaradzwa 2-0 asi mumwe muteveri mukuru wechikwata ichi vaPeter Mugwagwa avo vanobva mumusha weri muka mukadoma vanoti iko zvino rave janha ravo.
This week to win as this week to watcha atitwega kaviri neDynamos azviti tinowatcha this week 2-0 or 2-1
asi Dynamos yacho haisi yekudherera sezvo isati yarohwa pamitambo yayo minomwe yapera yakateverana. Kunyange hazvo vakaita mangange neHighlanders svondo rapera sachigaro wevatsigiri vechikwata ichi muHarare vaChristopher Mandija vanoti hapana chiri kuvatadzisa kutora mukombe weleague mwaka uno.
Hapana chinotisadza kuti tinge tingatora league because we've got the players, the seasoned players. No, so we have to go for the league.
Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare zvisina vamwe vatambi vazvo avo vakarambidzwa kutamba mutambo uyu nevePremier Soccer League nemhaka yemakadhi avo akawandisa. Cape United ichange isina Valentine Musarurwa panguva iyo Dynamos ichange isina Lincoln Zvasiya naChaona Chipunza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa mutauro uri kubuda pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina Ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazili chomi lanhlanu kumpandula 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje besilethe ipetition number 10 sicela ukuthi ama organization and all the countries ba intervene eZimbabwe njengoba kuzovota next year 2018 ukuthi besicela ukuthi indaba yodlame iyehlise kuabantu bangarethwa abantu bangahlukunyezwa ikakhulu abesimame labantwana.
Abenhlanganiso ye Women of Justice Arise bayatshengisela besola ukukhahlanyezwa lokudlwengulwa kwabesifazana.
Bakhona nje ngoku beselelawo ukuthwela isizathu for the education. Those will assist us when we hold the dates, the actual dates, esesiqalisa khona on the ground. Then we are going to work together and educate people.
I-commission ekhangelane lezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iyachasisa ngamalungiselelo ayo okhetho lomnyaka ozayo. Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT sengudokotela Thokozani Khuphe ngemva kokugqiba izifundo zakhe ze-PhD. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ye Women of Justice Arise ebunjwa ngabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala eNgilandi elamuhla batshengisele kulelo lizwe besola ukudlwengulwa kwabesifazana eZimbabwe. Abesifazana laba batshengisele ngokuya emahofisini enhloko kahulumende yakweleBhilithane unkosikazi Theresa May ukuyafikisa ugwalo olulezikhalazo zabo. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Abesifazane behoja bathe besuka lapho baphinde bafora batshengisela emahofisini omele wase-South Africa waseZimbabwe kweleBhilithane besithi kujwayelekile ukuthi ngesikhathi sokhetho abesifazane labantwana bayahlukumezwa ngabasombusazwe njalo badlengulwe yilaba abakhankasayo. Umkhokheli wehoja onguyenjalo wayesungulayo unkosazana Deborah Jani uthi inhloso yokutshengisela kwabo namhlanje yikuba sebesungule umkhankaso wokukhuthaza abasombusazwe ukuthi bavikele abesifazane lapho-ke sebesukume bathatha inyathelo lokuzikhulumela indingeko zabo lokuthi ilungelo labo lilondolozwe hathi ukucindezelwa loba ukuhlukunyezwa ngoba bethethe lelo nyathelo. Omunye njalo obekhona ekutshengiseleni lokhu unkosazana Madeline Moyo ochisa ukuthi inhlanganiso vele imeleni.
We are from Women of Justice Arise. It's an organization that supports abantu besifazana. We are here in UK. We are suffering through rape and all other domestic violence. And also back home in Zimbabwe, like we are called.
Uqhubeke echasisa ukuthi namhlanje batshengisele befola ngokuthula bezonikeza ugwalo lezikhalazo zabo olwe-petition.
Namhlanje besilethe i-petition number 10 sicela ukuthi ama-organization and all the countries ba-intervene eZimbabwe njengoba kuzovota next year 2018 ukuthi besicela ukuthi indaba yodlame iyehlise abantu bangarethwa abantu bangahlukunyezwa ikakhulu abesimame labantwana ibe sibakhalela kakhulu ukuthi babe nayo i-right yokuvotela whichever party they want to vote for or if bangafuna ukuvota nakhona futhi kubuye kubo.
Uphinde wachasisa njalo ukuthi abesifazane baseZimbabwe kumele labo batholise ithuba lokuthi bazikhethele abakufunayo ikakhulu kathesi lapho ilizwe libhekane lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ka-2018 lokudinga amalunga edale lephalamende kanye nomongameli.
Khona lokhu esikubona kusenzakala e-British ma kuvotwa abantu abangomama berespekthwa behlonitshwa yikho esikukhalelayo ukuthi laseZimbabwe kube njalo kube le freedom kungabi le fear. Awonke ama-parties whether yi-MDC whether yi-ZANU-PF wonke ama-parties kungabi lokuhlukumezwana kwabantu besifazane abangakwazi ukukhuluma ngoba ngeke beze bakhuluma. Incindezelo ikhona sizelwa phezu kwencindezelo We have brothers and sisters abazalwa through irep. Esikwazi ukuthi ngesikhathi sekugula undo mama bethu babehanjiswa bepiwe nje abo baba barecho ngamasotsha kuzala abantwana. That's why we know what is happening in Zimbabwe and isikhalele ukuthi sicela ukuthi le nto leyo inde.
Bebekia becula besethula imibiko emibuthanweni lo okufola betshengisela abesifazana behotsha. Besekelwa njalo abezinye inhlangano esigoqela ke iRO, abezimbabwe community association lezinye nje inhlangano eziningi-ningi. Bakwenza konke lokho phansi komkhankaso abasanda kusungula ophansi kwesihloko esithi My Right to Vote, Not Your Right to Rap, ohlose ukukhuthaza ukumiswa kodlame oluqondiswe kwabesifazana besezimbabwe abaphathi kwelizwe langaphandle kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseNgilandi ngu-Ezra Jesus Banda.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kukhetho iZimbabwe Electoral Commission itshele umbuthano obukobulawayo namuhla ukuthi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo ayo awokhetho lomnyaka ozayo. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Ubulawayo sephiwe ama-BVR kids angu-110 akhangelelwe ukuthi azabhalisa abantu abafika 444,000. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wokwazisa inhlanganiso ezizimele zodwa kobulawayo lamhlanje. Ekhuluma esemahofisini eZEC, u-District Elections Officer, unkosikazi Sithembiso Khuphe, uthi uhlelo lokubhalisa abafuna ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo luza kwenziwa ngamahlandla amane kobulawayo. Amahlandla lawo azakhangela indawo eziphithizelayo eziqintini zakobulawayo. Unkosikazi Khuphe ugcizelele wathi uhlelo lolu lokubhalisa lukhangelele ukufinyelela abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amane lane, 444,000 kobulawayo kuphela, endaweni zokubhaliswa ezilikhulu lasikhombisa, 107.
Bakhonantsho ngokuthi esebela ukuthi uthwela isizathu for the education. Will assist us when we've got the dates, the actual dates, it's just cuts up on the ground. Then we are going to work together and educate people. Usually, we now are saying because we've got roadshows again. Even this time, we're going to have a roadshow.
Ekuzelela ukuthi uhlelo lokubhaliswa luzaqhutshwa kanjani, u-Provincial Elections Officer, uMnumzana Innocent Ncube, uthi uhlelo lolu lwenzelwa ukuthi kutholakale uluhlu lwamabizo abantu abazavota ngo-2018 olungelabantu abafayo njengalolu oludala, njalo ibizo lomuntu munye ngamunye lizavela endaweni eyodwa yokuvotela.
Wengawuse-Harare izolo uVP Mpoko simrejistile eHarare, kodwa-ke ibizo lakhe lizaphoselwa eMbuza, uward 1 weMbuza, ngokuhlala khonapho.
Uhulumende weZimbabwe uqale uhlelo lokupha abantu izithupha kunye lengwalo zokuzalwa phambili kokuba baqale ukubhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubhalisa ukuvota sebelezithupha. Lokhu kuvezwe nguProvincial Registrar unkosikazi Jane Peters emhlanganweni lowo. Abantu ilizwe lonke jikelele bamatasatasa bezama ukuthatha ingwalo eziqondileyo zokuzalwa kumbe izithupha, kodwa laba abasebenzi zela inhlanganiso ezizimele zodwa bathi lolu hlelo lukahulumende soluzenza engani abantu bebesehluleka ukuthatha amaphepha aqondileyo ngenxa yemali, khona okwehlula abantu kulubandlululo kanye lezindingo eziningi ezifunwa yihofisi yokuthatha amaphepha. IZEC ikhuthaze inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zisebenze kabanzi ekumemethekiseni ilizwi lokubhalisa ukuvota. Ngimele iStudio 7. Ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Uhlelo lwezemaphandleni kusasa silomlimisi, njalo sixoxa ngamalungiselelo okulima.
Umuntu kufanele azilungiselele ukuthi ngalesi sikhathi sesiyangena esikhathini sezulu, likuthole usulimile, usugrisile amakhuba, lamaketani, lamajokwe, lamatrekta.
Tiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni kusasa.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe sengudokotela Thokozani Khuphe. Hatshi udokotela wokwelapha kodwa udokotela ngoba esegqibe izifundo zakhe ze-PhD. Umakhuphe ngomunye wamakhulu abafundi abaqede izifundo zabo ekolishini le-University of Zimbabwe namuhla. Njalo baphiwa izithupha zabo ngumongameli Robert Mugabe. Umgabe uveze sobala ukuthokoza kwakhe ngokubona uMakhuphe efika kubanga lokuba ngudokotela. Wamqabuza esandleni emenzela amhlophe. Abakubandla leMDC labakuzana uPF labo baveze ukuthokoza kwabo ngokutshayela uMakhuphe ihlombe. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Jonathan Moyo obekhona emkhosini lo ubonakale bobotheka njalo uphinde wenzela uMakhuphe amhlophe enkundleni yeTwitter lapho alobe khona ukuthi amhlophe Dr. Thokozani Khuphe. This is your day. Hashtag tolukuthi you've done us proud, Makhuphe. Ithesis yenziwa nguMakhuphe kucwaningo. Ithesis yenziwa nguMakhuphe ilesihloko esithi The Informal Sector and Empowerment of Women, a Case Study of Women Retail Traders in Flea Market in Bulawayo, Zimbabwe. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olusungulwe ngumongameli Robert Mugabe eHarare izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kule bomba elidubuke esitimeleni ngesikhathi kuphitizela edolobheni le-London kweleBhilithani namuhla, abantu sebeqede umsebenzi sebephindela emakhaya, kwalimala abantu abangamajumi edlula amabili 22. Amapolisa athi abalimeleyo balimale kancane okokuthi impilo zabo kazikho engozini. Athi njalo le imsebenzi yabalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo. Amalunga edalela ePhalamende kwele Togo aqalise ukuhlaziya udaba lokuthi umongameli kumele ancintise okwamahlandla amangaki ngemva kwamaviki athile abantu balelo lizwe betshengisela besithi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe. Umongameli eFaure Nasimbe okhona okwamanje asuke esikhundleni lemuli yakhe. Izizalwane zeZimbabwe seziveze insolo yazo ngohambo lukamongameli Robert Mugabe ekhokhela iqula labantu abangamashumi ayisikhombisa elokuya emhlanganweni omkhulu wenkokheli yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly ngapha eNew York eMelika. Imuli kaMugabe yonke okugoqela umkhwenyana wakhe umzukulu kanye lonkosikazi wakhe labanye ngabanye babantu abakuleli qula kungabalwa abazamendlalela indlela kubika unompumelelo moyo.
IZimbabwe iphakathi kwezijeziso zomnotho, umumo wezigaba zonke kwezemali elizweni umi manzonzo, abantu bathwele nzima ukuba bahole kumbe bathole imali emabhanga. Inengi labantu ezweni alisebenzi, abasebenzayo bahola nzima. Kungalesi simoke abantu abathi okudanisayo ukuthi ngelanga umuntu oyedwa kuqula eliya eMelika uzaphiwa inkulungwane lengxenye yamadola i-$1,500 ngelanga eyokusebenzisa okwensuku ezilichumi. Uhambo lolu lukhangelele ukuba lendleko yezigidi ezilichumi zamadola i-$10 million, kungabalwa izigidi ezintathu yengozi ayitholayo lapho ephuma ezweni. Izibhedlela azilamithi, intengo yokudla iqansa malanga onke emavinkilini. Inani labantu abathengisayo selisedlula abathengayo. Unkosikazi Zandile Sifelani uthe umgabe ngumuntu ongalazwelo njalo kafanelanga ukubusa.
Kungaba njani esikhathini esinje ukuthi ubaba eke ezithobe sibe ukuthiwa yama-adjustment, fiscal adjustment. Thina ezindlini awusafani, sesiziphethile saziqoqa ngoba sibona ukuthi isimo sibi. Yena njengobaba welizwe kamele ukuthi esitshengisele ukuthi kuyenziwa njani. Ngimi kukhanya ukuthi ngumuntu ongelazwelo labantu, ongelathando labantu. Asiyali njengomongameli ukuthi ubaba umele ephume ehambe esebenzeleni ilizwe. Kodwa nxa sokume nje amboni njengani ngubaba osifaneleyo ngoba akalazwelo ngathi.
Olwena amalungelo oluntu, umnumzana Thomas Sithole uthe lokhu utshengisa ukuthi umongameli kaboni umumo osezweni. Abantu balala emabhanga bedinga imali kodwa yena uyayichaphaza.
Uyasidanisa kakhulu lokho esikuzwayo ukuthi umongameli ugcwalisa indiza yonke ngezihlobo labangani bakhe. Besiyasebenzisa imali eyizigidi nezigidi zamadola, kanti ke lapha ekhaya sibona abantu belala emabhanga imali beyidinga ubusuku lemini bengayitholi. Sibona ngani lokhu kutshengisa ukuthi umongameli umumo khona elizweni kawuboni njalo kalandaba lawo uma ekuwuthi ukhangele. Ubengamelanga echaphaze ngale ndlela limali.
Ohlaziya ngezombangazwe umnumzana Nkululeko Chuma uvumelane lo Sithole ethi balokudana ngokuchaphazwa komnotho welizwe, abantwana belamba bengayi ezikolo kodwa kube lemali edlaliswayo iphiwa imuli kamgabe.
Uhambo lolu olukamongameli olukhanya luchabalalisa umnotho welizwe kuyasidanisa ngoba sisesigabeni lapho umnotho welizwe yaphansi, abantwana bengayi ezikolweni, ezibhedlela ungelamithi, ungelani, yonke into ingekho. Kodwa bese kuyathola labo bantu bephiwa leyo mali futhi beyiphiwa i-cash, iyimali ye-US dollar. Emabhanga kungela mali, abantu belala emabhanga kodwa labo bantu bevuka bephiwe leyo mali engako. Kuyasithelelulaka, kuyasicunula. Sesibona lo 2018 siphuzile ukuthi sikhiphe lo muntu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Nyoni uthe okunje akuvumakali ngoba ilizwe limi kubi kwezomnotho.
Sitho okunje akuvumakali uma sikhangele i-liquidity crunch lesibhekene layo eZimbabwe. Imali ekambe efika izigidi ibisiyadlaliswa ngaphandle kwelizwe, lokhu yiko kubhidlisa umnotho okungaphezu kwamandla wonke. Sithi akumiswa.
Okwamanje iZimbabwe ayila mali engeyalo sibili. Abantu basebenzisa ama-bond note, imali zamanye amazwe ezibalisa idola leMelika, ipula leBotswana, leRand leSouth Africa yizo imali ezisebenzayo. I-bond note alitholakali emabhanga, abantu batshona befolele belinde ukuthi mhlawumbe engaba khona ozogcinisa imali labo bathole, kodwa iningi labantu alisagcinisi imali emabhanga. Ukuya labantu abangamachumi ayisikhombisa eMelika kucunule iningi labantu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lebengotshikilo bhanqa 1-1 lele Zambia lamhla emdlalweni wespaya sika Group A kumncintiswano weCOSAFA Women's Championships oqhutshelwa eZimbabwe kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZambia elaziwa ngegama elithi Shipolopolo yile liqale ukuhlohla ngehlandla lokuqala elomdlalo, njalo lihlohlelwe nguBarbara Banda, kwathi iqembu leMighty Warriors lilinganiselwe ngumgadli uRuthendo Makore ngehlandla lesibili. UMakore uselitshayele emambuleni kahlanu kwimidlalo emibili, njengoba emdlalweni wokuqala mhla kusungulwa limidlalo yehlohlekane lapho iqembu leZimbabwe linqoba eleMadagascar ngefokanya. Uselitshayele kaningi emambuleni ngumgadli welizwe leMalawi uTabita Chawinga, yena uselamagoli ayisikhombisa. UChawinga uhlohlekane emdlalweni weqembu lakhe leMadagascar namhla ekuseni, lapho iqembu leMalawi linqobe khona nge 6-3, ikanti emdlalweni wokuqala ngolwesithathu uhlohle kathathu benqotshwa nge 6-3 liqembu leZambia. Umqeqeshi weqembu leZimbabwe uSithethelelo Kwinji 15 Spanda ukuthi bayemukele impumela yomdlalo wanamhla loba nje amathuba okunqoba abekhona.
Sidlale kuhle ngehlandla lesibili, yikho kwenza ukuthi sikwanise ukuthi senzele sithole igol kutheni even igol, ngoba vele second half besilokhu siseyafine yabo. So ngathi I'm very happy i-result le mbona ngani ibise considering iwe considering how balanced the game was, but the second half ubona ngathi thina we should have killed the game.
Iqembu leZimbabwe lele Zambia alingene ngemiklomelo wonke le miklomelo emine, kuthi ele Malawi lile miklomelo emithathu, ikanti ele Madagascar lila mklomelo. Iqembu leZimbabwe lizadlala lele Malawi ngesonto enkundleni eluveve ngehola lesibili emini, ikanti ngesikhathi esifanayo iqembu leZambia lizabe lidlala lele Madagascar enkundleni eBarber Fields. Amaqembu afakwe kuzibaya ezintathu, njalo lawa azaphutsha imidlalo ephezu kwengalane yemiklomelo yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo ndawonye leqembu elizaphutsha lisendaweni yesibili, kodwa elizabe lile miklomelo eminingi kulamanye akusimo esifanayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba loStango loNongoma bephethe idlalate labo lakuqala elilesihloko esithi Thatha. Idlalate leli lilengoma ezilijomi eziqoqwe ngezinga laphezulu okwamagama, ngeke watsho ukuthi ababili laba ngabahlabeleli abasacathulayo. USitango uyaziqumba-qumba imbambo zikaSathane kuthi intombi yakogodlwayo uNongoma phela, laye abuye ayihlakaze imbira besokuyaphuma uluju lwangempela. Abanengi mhlawumbe liyazibuza ukuthi kahle kahle ngubani uStango loNongoma.
UStango loNongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika, umculo ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrika imbira.
Ontanga abanengi kulezi nsuku bagijima ngehouse labo hip hop, lina kungani likhethe imbira?
Besifisa ukuthi sibuye lento ehlukile ezenza ukuthi abantu bathinteke emoyeni lengqondweni, ibe yinto yokuthi asonto nje ephelele emoyeni kumbe ejwayelekile nje edlulayo. Besenza umculo lo ukuthi ube ngumculo olesintu othinta impilo zabantu nje.
Ngize kuwe Stango, lise South Africa sikhuluma nje, lilama-shows khona ngapho kumbe livakatshile nje?
Lapha sisemzansi lapha. Silungiselela ukuya phesheya.
Akusichazisele ngama-shows enu aphesheya la.
Ama-shows ethu la aphesheya, mbona ikhalenda yethu yonke nje ikhona ku-internet yatholakala.
Ababili laba balamagigi ngenyanga ezayo emazweni agoqela eSlovakia, e-Austria kanye le-Germany.
Abefuni zambolo beza bakhotha mawuye.
Likhuluma ngani kulingo?
Sikhuluma ngokuthi uyabona nxa uyabusenza into kufuze ube lokuhlakanipha okungaphezulu kwabantu nje abathambelayo, So yiso isitambulo leso okufuza ukuthi sibe phakathi komuntu nomuntu sesibubonile thina like kusociety everywhere ukuthi ngako ngalahlambulo into athambi kahle nje.
Ilotshwe ngubani lingoma? Ngusitango nginongoma.
Ingoma thina sizloba sibabili ngoba okwenzakalayo usuka kube le idea and then leyo idea iyadevelopha phakathi kwethu sobabili siyidevelopha size siyiphuthe sibabili.
Kukhanya bugxilile ubudlelwano benu, yikuzwisisana kuphela kwezomculo kumbe kukhona okunye okukhona?
Hayi, ntungabili yazi ukuthi ezinye izinto izivele zidalwe izindlela eziyo yona. Ngakho engakutsho nje mina ukuthi mina lo Sitango sisebenzisana kahle kakhulu, ngikho konke nje sisebenzisana kikho.
Hayi, ole ndlebe uzwile khonapho. Ezinye ingoma ezikudlala teleli zigoqela u Keep Moving, phezu konke lo obulawayo. Sitango lonongoma bekukuhle kubalani kuhlelo. Umnandi umculo wenu, liqhubeke lisenza okuhle njalo liyabahlabelela mpela belungu khona le e-Europe.
Siyabonga ntungamili labalaleli abakwaziyo. Bangasithola ku-Facebook page yethu, abanye ku-Twitter, abaningi sizahlangana e-Europe noma kuphi lapho sizobe sishaya khona. Ikhasi lethu le-Facebook nguSitango and Longoma, ku-Twitter nguSitangoma ZW. Siyabonga.
Can you not hear the voice in the distance? Calling from the mountain.
Sabela kamnandike lapho uSitango lo Nongoma. Uyabukeka umsebenzi wenu Sitango lo Nongoma, liqhubeke impela lihlabela kuproducer wabo uRamadu. Uqhubeke lawe usiphethe khonapho esidukweni Ramadu. Uyabukeka impela umculo wenu. Ukuze qiba ke sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso ye-Women of Justice Arise bayatshengisela besola ukudlwengulwa kwabesifazana. Unkosazana Togozani Kupe, sengu dokotela, hachi udokotela okwelapha kodwa ngoba segqibe izifundo ze PhD. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.